Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera gunyana 1 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuChina kumusangano weForum on Africa China Cooperation. Hama neshamwari dzevaive senator wemuAmerica vaJohn McCain dzinoungana muWashington DC dzichirangarira vaMcCain ava vakashaya nemusi wemugovera wapfuura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuChina kumusangano weForum on China Africa Cooperation. Musangano uyu wakanangana nezvekutengeserana kweChina nenyika dzemuAfrica. Pari zvinova Mnangagwa vakatarisana nenguva yakaoma kumusha sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzehupfumi. Mukuzeya rwendo rwavaMnangagwa kuChina, tabata muongorori wezvematengerwo enyika uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana. VaMbofana, munoona sei rwendo rwavaMnangagwa kuChina?
Maiteji vaChoto, ndinoona rwendo rwaMnangagwa kuti kukuendawo hedu kuti varipo pane vakawanda vane nyika dzimwe dziripowo idzodzo, kungonyingirirawo kuti tiitwe zvinoitwa mapatwa zvaitwa paipai tichiitwa makoloni. Ndo zvataakuitwa iyezvi ndokuti tinoenda tinopihwa zvikwereti. Topihwa zvikwereti zviya hatizvikwanisi kuzvidzosa. Pane vamwe vakuti zvo iye zvino pane Madagascar yakapihwa kana 50 million, asi vane idzosa here? Handizivi.
VaMbofana,
tirikuona kuti izvo
VaMbofana, tirikuona kuti nyika dzakawanda dzemuAfrica dziri kusimudzirana kudyidzana kwadzo neChina, imi muchiti izvo ukama hwacho hunenge husina kumira zvakanaka.
Hakuna kutombomira zvakanaka, yatove koloni. Rekuti izvo tiri kuida tichipiwa zvanzi togadzisa airport, tinogadzisei nzira, marodhi, tinogadzisei zvikwereti izvikaizvi. Vekunyika izvozvo vanozviziva here kuti zvikwereti?
Nyika dzekumawirira VaMbofana dziri kushushikana nemaitiro eChina, zvikuru makwereteserwo ainoita mari kunyika dzichiri kusimukira. Izvi zviri kupa kuti nyika chaizvo chaizvo zviri kupa kuti nyika dzicheme cheme chii? Dziri kufara here kuti dziri kushungurudzika neukama hweAfrica neChina?
Hazvizivi zvinoitika vaChoto, because kana taa desperate that manje yekuti tinenge tichienda kune China, kune vaBritish taibopiwa yange iri unfair. Asi tikaenda kune China vakatorerwa kuAfghanistan or Pakistan airport, yakatorwa airport yakanzi iyi chikwereti tatora, asi vainzi takubatsirai. Vanozviziva here vanhu veZimbabwe? Saka tikange tichida kuti vanhu veZimbabwe vaziva kuti rubatsirwo rwatiri kuzi tiri kupiwa zvinenge zviri zvikwereti. Takatadza Court of Sri Lanka yakatorwa yakaiswa maship eChina akatorwa. Saka iye zvino tinenge ichiti tiri kubatsirwa here kana kuti tiri kungo varwa kuzi tiri kukupai mari
Sema onere nyu vambofana ndokubata yamuromo sema onere yemimi zvizvi ngaitwe nenyanzvi munyadze hupfumi dzemu Africa kuitira kuti hupfumi hwavo
China be ma president edu ari ku China uko ngavaite vachiziva kuti vari kuda ma equal Africa Beijing here kuti vada kuti Africa ive another colony ye Africa ngavaite kusaenda kuti tikuda kuti tapiwa zvikwereti kozi munhu akapiwa zvikwereti ka unobva uchibva ikoko uchidhane mari uchipiwa masutu kwaina dhane hupfumi munhu iye kana akuda masutu ake iwaka unobva usita kana hembe 1 uri mhesve saka Africa ngaivewo vanhu vanojere mukati
Aiwa tinotenda vambofana mukuru wezvironga musangano reZimbabwe Network for Social Justice vachitaura vari parunhare vari mukwekwe.
Maiteje.
Makaterera kuStudio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC. Amanesha mari dzevaive senator wemuAmerica vaJohn McCain dzaungana nhasi muWashington Cathedral muWashington DC dzichirangarira vaMcCain avo vakashaya nemusi wemugovera wapfuura. Vaimbi vemutungamiri weAmerica vaGeorge W. Bush navaBarack Obama varangarira vaMcCain pamunamato waitirwa muWashington DC. VaMcCain vakakundwa navaBush musarudzo yekutsvaga achamirira bato reRepublican musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2000. Vakakundwa zvakare musarudzo yemutungamiri wenyika navaObama muna 2008. Mutumbi waMcCain wasera wakachengetedzwa muUS Capitol Rotunda muurongwa hwokurangarira mufi uhwo hwapindwa nemudzimai wavo Cindy, vana vavo vanomwe, amai vemufi avo vane makore zana nematanhatu pamwe nemazana nemazana enhengo dzeparamende. Pamusoro paobama navaBush vamwe vataura vanosanganisira senator Lindsey Graham vaimbovemugurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaHenry Kissinger nevamwe. Asi mutungamiri weAmerica vaDonald Trump havana kukokwa kumunamato wokurangarira vaMcCain, izvo zviri kuonekwa nevakawanda senzira yekuratidza kusafarirwa kwaitwa vaTrump nemufi. VaMcCain avo vakashaya vava nemakore makumi masere nerimwe vari kuradzikwa mangwana kuUS Naval Academy pedyo neguta reAnnapolis muMaryland. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachigara muAmerica vapromisi Sunday vanoti Zimbabwe inokwanisa kudzidza zvakawanda panyaya dzekuremekedza vanhu vanenge vaita mabasa anodatisa zvisinei kuti anobva kubato ripi. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navaSunday pamusoro penyaya iyi.
Kushaikwa kwaSenator John McCain kushaikirwa kwaita nyika yese yeAmerica uye zvine nepasi rose nekuti John McCain ndiye watingati uya munhu angari statesman anonzwisisa mafambiro enyika uyezve aisava very partisan. Munhu aikwanisa kushanda nevamwe vake kumativi ese epolitics. Even though iye akanga ari muRepublican asi aishanda nemadhemocrats as much as mashandiro aingoita nemaRepublicans. And I think vanhu vakawanda vanoziva kuti Senator McCain akanga ari murwe wehondo yemuAmerica yavairwa kunze kunana Vietnam. Akatombobatwa akapinzwa mushitokisi ikoko akava musungwa wehondo. Asi adzoka kuAmerica akatora upenyu hwake akahwisa mupolitics kuti asevhe nyika yake. Saka ndingangoti John McCain munhu anoremekedzeka uyezve anozikanwa nekuti nyangwe avo vakanga asingawirirani navo pane pfungwa dzakasiyana-siyana aivapa respect yakanyanya zvikuru kwazvo zvakaita kuti ava anowanga vachiremekedzwa nemapato ose emuAmerica.
Mungati imi Zimbabwe ingadzidzei pakuremekedzwa kwatiri kuona vaSenator McCain vachiitwa imo muno nevaitombova vatungamiri veAmerica vanobva kumapato akasiyana-siyana?
Zimbabwe chidzidzo chikuru chandingakwanisa kuona pane zviri kuitwa kuna McCain ndezvekuti kana kana munhu achinge ashayika ari munhu akaita sei anga achikontributa panyika yake, ruremekedzo rwaanopuwa ngaruve ruremekedzo runokosheswa nenyika, kwete kuti runova partisan. Zvakafanana nepaheroes ake aide kuZimbabwe yayi, munhu wose ashayika even a veteran of the people's rights, wakata nashangirai, hamufe makamuona ari paheroes ake. Inova heroes ake yepolitical party, inova heroes ake yevanhu vanenge vachidiwa na president ari kutonga.
Avo vanga vari muongori wezvematongerwo enyika vapromise Sunday, vachitaura vari parunhare vari kuFlorida kuno kuAmerica, naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Chimwe chikata chevaimbi chemuBulawayo chakatanga chirongwa chekubatsira vanhukadzi vechidiki vanoita zvemitambo kuitira kuti vakwanise kuwana zvekushandisa panguva yavanotevera. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya iyi.
Kujika kwenzeve uku kuimba kunoitwa nechikwata chenovundu chinove chikwata chevanhukadzi vashanu vanoimba musambo wenziyo dzinoimbwa pasina magitare kana zvimwe zvakadaro. Kuimba kwechikwata ichi kwachiitisa mbiri kunze kwenyika, kusanganisira munyika dzakadai seAustria, Germany neUnited States, uko kwavanochienda vachinoimba. Mumwe wevaimbi vechikwata ichi, Heather Dube, anoti zvisinei kuti basa rinogona kuwanisa raramo kuita zvemitambo kusanganisira kuimba kuchiri kuta sirwa pasi nevakawanda munyika, uye kuzviita kunonetsa zvikuru kunyanya kuvanasikana kana vanhukadzi. Heather anoti kuziva zvimhinga mupinyi zvinosangana nevanhukadzi vechidiki mune zvemitambo, kusanganisira kusabhadharwa zvakakwana, ndiko kwakapa chikwata chavo shungu dzekutanga chirongwa chekuti vawanise vanasikana vechidiki vari kuita zvemitambo masanitary pads ekuti vashandise panguva yavo yekutevera.
Kumba vanhu vachingoti zvinhu zvengoma, hazvibhadhari, what and wowanikwa maita gig tadanwa kumuchato, hakuna mari apa tiri kuzvimaketa, anti we growing artists, hakuna mari. Kumba mazuva angu akwana, mama anoti kezvo kwati mama maenda kumuchato chitenga kamapedzi ako wanikwe hauna mapedzi apa unofanira kuenda kubasa kunoryisa. So we found out kuti okay, why don't we try and help and give back to the community, and we start my pet banks muma youth centers all over Bulawayo.
Chikwata chenovundu chakaparura chirongwa chepet bank kana kuti dura resanitary ware munguva pfupi yapfuura, uye pachiitiko ichi vanhu vaiuya kuzoona chikwata ichi chichiimba vaigona kubhadhara nemapaketi emasanitary pads matatu pamunhu kana kuti madhora mashanu. Pari zvino chirongwa ichi chakanangana nekubatsira vechidiki vanoita zvemitambo vari paIndlovu Youth Center mumusha unogara veruzhinji weChabalala, uko kunove kwakatanga chikwata chenovundu makore matanhatu apfuura, asi vanoti vanoda kuti chirongwa ichi chikure. Muzvare Molin Mbedzi ndichipanga mazano anoshanda akazvimirira ega munyaya dzebudiriro, uye ndemwe wevaivapo pakaparurwa chirongwa ichi. Muzvare Mbedzi vanoti chirongwa ichi chakanaka, asi vanoona sekuti hachikwanise kunge chichienderera mberi kwenguva yakareba.
Point yangu iri pa sustainability especially nokuti mwana kana maybe anga achimbozva kuti kunoda mbugwa t-shirt yasakara, nditi ndowacha hangu nesipo ndoiomesa ndoshandisa, nhasi mandipa mapedzi, next month ndodzokera zve t-shirt. Kana zvisiri sustainable, kana uchiziva kuti wachazogona kuramba uchizviita, it's okay. Asi ndinochiona sekuti pane zvimwe zvinhu zvinokwanisa kunga zvichiitwa, like aya yavaiti washable pads avanoti ari hygienic, anoutsanana chaizvo. Kana daita initiative yekuti ngati vatsvagire izvozvo, nekuti izvozvo chinhu chavanozokwanisa kusara vachishandisa isu taenda.
Asi Zanele Manenga, imwe nhengo yechikwata chenovundu, anoti kunyange nyaya yekudhura kwemasanitary pads ichitaurwa nezvayo nguva nenguva, dambudziko iri harisati rapera, nekudaro hapana panganzi nyaya iyi yakwana kutaurwa nezvayo.
Izvi haisi nyaya inopera as long vasikana vachibarwa, nyaya yemapedzi inogara ichingotaurwa chete. So kuti mapedzi vanhu vakawanda vari kuzviita, vasikana vakawanda vari kubarwawo. Ini ndotoshuvira kuti generation yatichabara isusu ichaona mapedzi akuita free achiwaneka pese, isiri nyaya yekutenga kozanodhura.
mumwe mutori wemufananidzo anoshanda akazvimirira kuda kwashe takundwa anorumbidza chirongwa chechikwata chenobuntu achiti chakakosha zvikuru. Anoti zvisinei kuti pane ruzivo rwekuti vanhukadzi vanogona kuita zvirwere kana vakashandisa zvinhu zvisina utsanana panguva yavo yekutevera, kune vanhukadzi vakawanda vachiri kuita izvi nekuda kwekushaya. Takundwa anoti hurumende inofanirwa kupindira panyaya iyi.
Chino zvikurudzira kuti vanodai vakauya pamwe chete vobatsira kuti vana vasingakwanisi kuti vatenge mapedzi vaone kuwaniswa mahara.
Heather anotsigirawo maonero ekuti vanhukadzi vanofanirwa kukwanisa kuwana masanitary pads pachena sezvinoitwawo makondom.
Semawanira tinoita ani mongoziva kuti maclinic ose, ma youth centers ose, pose paunongofamba unongowana mafree condoms. Ukapinda musupermarket unongowawanawo futi makondom anotengesiwa. Why tisingaiti the same thing nemapedzi?
Vechikwata chenobuntu vanoti vachaita zvose zvavanogona kusanganisira kushambadza nezvacho pose pavanoenda kunze kwenyika kuti chirongwa cheped bank chiwane rutsigiro. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taura Ishava.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare rinoona nezvesarudzo muBrazil ratura mutongo wekuti vaimbe vemutungamiri wenyika iyi vaLuiz da Silva havabvumidzwa kupinda musarudzo yemutungamiri wenyika gore rino. VaDa Silva avo vari kupika makore 12 vari mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuita chioko muhomwe, vanga vari mumwe wevanhu vari pamberi pevanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika zvisinei kuti vari mujeri pari zvino. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya huye achiti pachirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari pachirongwa imo muno muAmerica chakakokerwa icho nehurumende yeAmerica. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti chirongwa ichi chakakosha sei kumadzimai nyanya vechidiki.
Zita rangu ndinoitwa Mrs. Nancy Kwangwa. Ndiri kuno kuWashington DC one fellowship inonzi Community Solutions. Chirongwa ichi chinoofewa neUnited States Department of State and IREX, inova International Research and Exchanges Board. Muchirongwa ichi tiripo kudzidziswa about professional leadership and also kuti tikwanise kuva nemazano ekuti tingakwanisa kuvandudza nzvimbo dzatinobva nenzira dzakadii. Chirongwa ichi chakanaka pakuti unowana exposure kune zviri kuitika munyika dzakabudirira dzakatisana United States, and then unokwanisa kudzidza kuti vari kuzvifambisa sei kunoku, so that patinodzokerawo kumba tinokwanisa kunge tine mazano ekuvandudza nharaunda dzatinobva. Pamusoro pazvo, nokuti chirongwa ichi chiripo kubatanidza vechidiki kubva munyika dzakasiyana-siyana, zvinoita kuti tikwanisewo kuva nemikana yekuita network nevamwe vanhu vanobva kunyika dzakasiyana-siyana tichibatsirana tichipanana mazano.
Tipeiwo nhoroondo yeupenyu hwenyu, zvanga zviri nyore here kuti muzosvika pazvirongwa zvakadai iko kuno kuAmerica semudzimai wechidiki?
America ndaingoizivira mumabhuku nekungonzwa kuti kune America. Ndichikura ndaingoona ndege ndichifunga kuti dzese dzinoenda America. Handaimbofunga kuti rimwe ramazuva ndichange ndiri muno muWashington DC munova mucapital. So ndichikura ndakakurira mumaruwa munzvimbo yeZaka kwamuzondidya. Ndikadzidza primary school yangu paRural School. Ndikaita part of my secondary school paRural School. Taingoshuvirawo zvinhu zvakanaka, but kuti zvibudirire ndakazviudza kuti ndinofanha kushanda nesimba muzvidzidzo. So ndakabudirira muzvidzidzo zvangu zveform 4, ndikaenderera mberi ndikaenda muzvidzidzo zvangu zveform 6, ndikaenderera mberi ndikaenda muzvidzidzo zvangu zveuniversity, ndikawana basa. And then slowly chiroto chekupinda muAmerica nekuvawo somebody in society chakatanga kudevelopa. Ndikabva ndati aiwa, kuti ndibudirire ndinofanira kurama ndichingoenderera mberi nezvidzidzo ndichishanda. Ndikabva ndaenderera mberi ndikaendeita masters yangu yandakapasa nemandorokwati. I graduated with the first class and I was the best student. I got an award for graduating as the best female student in the department. So kune mamwe madzimai ndiri kuti zvinoitika, and you can do it if you work hard and if you have a focus and if you have a target that you want to reach in your life. So I would like to encourage okukurudzira vana vechidiki nemamwe madzimai akateerera, nekuti pandaita chidzidzo changu chepamusoro chemasters zvinhu zvanga zvakaoma, nekuti ndaenda kubasa. Ndaiva nemwana mucheche anga nemwedzi gumi, ndaiva nemhuri yandaifanira kutarisa. So vazhinji vakati uchazvigona sei, but burikidza nekushanda nesimba nekushingirira madzimai. Mai, musati ndinozvigona sei ndine mwana mucheche. Ndichitaura kudai panhau yekuti vamwe vanopa zvikonzero zvakasiyana-siyana pakuita zvinhu, kuti ndine mwana, ndine mhuri, ndine basa. But inini kuti ndikwanise kupinda muprogramu iyi, pakaitika masacrifices akawanda. Ndakasiya mwana achiri mucheche 6 months, because ndaiva nemuono wekuti kuti zvinake kuti tibudirirewo semadzimai, kuti vana vave ne upenyu hwakanaka hwamangwana, I had to sacrifice certain things for me to participate in this program.
Mama kawanda sei vakanga vachitarisirwa kuti vave vari pachirongwa ichi, uyezve vangani vakanyorera kuti vapinde muchirongwa ichi?
Chirongwa ichi vakanyorera vanhu vaiva 5300 pasiros, and chirongwa ichi chaida vanhu 92. So semudzimai ndinonzwa kufara nekukurudzirwa zvikuru kunge ndiri pakati pevanhu 92 out of 5300 vanga vakaapplya kuti vapinde muchirongwa ichi. And ndinonzwawo futi kufara kumiririra nyika yangu muchirongwa ichi, because kubvawo kuZimbabwe ndini chete mudzimai akakwanisa kudi kupinda muchirongwa ichi mugore rino ra 2018.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tochenda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives. Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvedambudziko rinonzi riri kuitwa kana kuwanikwa nevamwe vana veZimbabwe, zvikuru vari muSouth Africa, vanonzi vari kufonerwa nevanhu vavasingazive, vanenge vachivanyebera kuti vari kuita mabhizimusi kana kutengesa goridhe nezvimwe zvakadaro, mushure mekunge vavana nhamba dzavo zvisina tsarukano,
Iro zvinozoita kuti vanhu ava vabirwe mari. Muhuru kuredu Tabata mufundisi Richard Moyo vekereke yechiedza chevatendi vari muSouth Africa. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu mufundisi mwe.
Aiwa tinotenda zvikuru baba kandimiri nekusanganisa kwamaita nguva ino yakadai kunaka. Tenda Mwari naizvozvo.
Tinonzwa mune zvinyunyuto kana zvichemo uyewo yambiro yamungada kupa kuvana veZimbabwe. Mungatudza kuti zvii zvamuri kuchema nazvo?
Maita basa baba kandimiri nezvinyunyuto zvakati wande kumhuri yeZimbabwe yakateerera nekuti ndakazama chose kuti ndigone kutumira vanhu maWhatsApp tape andakaita nekumakereke kwatinonyengetera nipa vanhu message andinayo. Meseji andinayo kuvana veZimbabwe vakateerera inhau yematsotsi atinawo mukati mecommunity atinogara kana kuti mukati memadande mutani matinenge tichisangana. Mune matsotsi akawanda chose anotora nhamba dzevanhu achifonera vanhu achiti apiwa nhamba dzedu nevanhu vane gold ravanaro kana kuti diamond rauya naro. Ndizvo zvimwe zvoda kuzivisanisa zvizvozvo.
Vanhu vanenge vavana kupi nhamba dzenyu mufundisi mwe?
Kana niwo ndakatora nguva yakareba ndichitsvagisisa kuti kosei vanhu ava vachitifonera. Ndakatora nguva sofa ndakafonerwa kunosvika kana. Asi nekuti kunyengetera kwandakaita ndinoda kuzadza kuti vanotsvaga sei, vanowana sei nhamba. Asi nenyasha dzaJehovha Mwari ndobva ndagona kuziva kuti nhamba dzedu vanodziwana pamadande mutande akafa dande mutande irori nekumaWhatsApp group kunyanyanya ukoko ndokwanonga vachifona. Saka zvinhu zvezvino zvatova nenguva yakawanda pano nekuti pandakazivisa vanhu vakawanda. Vanhu vakawanda vakati mufundisi onesu takasana naye akadai na taingonyara chingonyara. Vakawanda vachindiwo Mwari. Saka ndakaona zvakakodzera kuti ndigone kudzidzisa vana vaMwari kuti vachenjere mbavha dzakaita sedzidzi. Nekuti zvinoda kuti hatisi vanhu vose vanoti ishe ishe kana kuti vangagona kuva pamwe mumwe chete. Asi vamwe vachitsvaga zvavanotsvaga kuti vagone kubira vanhu Mwari.
Saka pane vati vabirwa here vamakanzwawo imi mukuferefeta kwamakaita?
Vakabirwa vakawandisa vakatowandisa vakawandisa nekuti pandakataura patipa nokawanda kuti ndakatofonerwa kuti umwe akabirwa 30,000 neselfone. Vakatowandisa ndikagurwa pedza nekuti vakawandisa vanhu vacho vakasangana dambudzi kuti vachitirwa mari nenyaya yekuti vanhu kumusha tine problem tiri vanhu vaivada kutsvaga kupfuma nenyaya yekuti kana munhu achikufona kuti ndapiwa namba dzako kana kuti nehama yako unofunga kuti munhu ari kureva chokwadi. Kana chingaita saizvozvo obva ati uya kukati tisangane. Vanhu vakawanda ndokwavanoenda uko. Vasingi vasvika vaenda ukoko vanosvika obva vatirwa mari yacho nefoni apa unonga wakwereta mari kaunonga watsvaga murungu anoda kutenga zvobva kupa mari kubva waenda ukoko. Vasingi waenda ukoko obva vasvika vatirwa mari. Saka zvinhu zviri kuitwa nevana komana vekuZimbabwe vanotora nhamba dzedu nenzira yakasiyana siyana pavanotsvaga. Saka zvimwe zvinhu zviri kuitika vanhu vakawandisa zvokuti kana nhauyi makaiferefeta kana mukainyora munotoona vanhu vakawanda chiri padande mutande renyu vachitokuudza kuti takafonerwawo 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 takafonerwawo. Saka zvinhu zviri kuitika izvozvo.
Dziri kumhangarwa here nyaya idzi kumapurisa?
Seini zvangu semaitira zvakaita ndakarwadziwa mwoyo semunhu waMwari ndatino regai ndigone kuzivisa vanhu vekweri kutanga netepi rekodi yandakaita paWhatsApp ndikapa vanhu vakawanda kuti vanhu vaitenderedze ndikanyora pawo pangu zvikaita zvakasiyana siyana. Asi kuti pachokwadi vanhu havasati vagona kuzivisa nenyaya yekuti kana vachinge varobwa uri one vanhu vakawanda vanonyara kuti ndozoti kudii ndozoti kudii. Asi kana vachinge vanzwa vanhu vanogona kuchenjera vakaziva kuti aiwa itori nhau yakanaka regai nesuwo tiite zvakafana nezvizvi. Saka zvimwe zviri kuitika izvozvo baba.
Saka imi shoko ripi ramungasiyira vana veZimbabwe rekuvayambira pamwe chetewo naivo vari kuita izvozvi zvii zvamungavataurirawo?
Shoko rinoda kusiyira vana veZimbabwe kunyanyanya vakateerera ndirokuti tiri kushanda muri kusenza muri kutsvaga mari yenyu muri kuzviraramira. Musateerera vanhu vanokufonerai vachiti vanotengesa diamond kana ngoda kana iguruva kana gold yacho vamusingazivi. Tinoti vanhu vakawanda varoda kupfuma da mari nenzira yasina kumira zvakanaka. Musava makateerera vanhu vakaita sei nekuti mangwana munopinda mudambudziko hombe nekuti hakuna zvakaita sevanhu vakato varitocreata ndakafanana nevanogara muPretoria naSoshanguve. Ndida kuti zvekune mbavha idzodzo imi mbavha hazvina kunaka zvamunoita nekuti chinhu chakaipa kubira umwe munhu mari inhau yakaipa. Bvai mutsika yakadaro itsika inoita kuti mufe nenzira yakaipa. Ndiyawo mashoko andoda kusiyira vanhu veZimbabwe chidai Mwari kudenga akavaitira zvakanaka. Hatingi vachafara vachateerera nekuti vakawanda vati mudambudziko vafanira iroro mutsiko indeyoyi.
Aiwa tinotenda zvikuru mufundisi mwedu.
Aiwa ndinofara nokutenda zvikuru.
Manga makateerera kuna mufundisi Richard Moyo vekereke yechiedza chevatende muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Nacho chirongwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawebsite yedu inoti www.voashow.com www.voaswahili.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC.
Soku isika.